nyaeri pano ndiri kuti kana wabika mwezvi yako ukazoonekwa uda kundopomera vamwe wondotsvaka vamwe wondotsvaka kuti ndiani akonzeresa kunenge kuri kutokonewa zvisingatarisirwi ikoko nokuda kwokuti tinoziziva kuti vanhu vari kutonga ndevapi opposition haina tingatoti MDC alliance haina makii okupinda muhurumende vanhu vari muhurumende vanozviti vakahwina ndivo vane makii ndivo vanotonga nyika vanoziva pane chinhu chose nachose ndivo vari kutitaurira kuti vachaita turnaround economy iripo isu hatisi kurwisana navo isu isu hatisi kuda kuti vanhu vapandukire hurumende vanhu kana vazvifunga kwavazvifunga nekwavazvifungira nemafungiro avazviita kana kuti strategy yavada kushandisa ndivo vachaita izvozvo but umwe noumwe anomira nerake isisu pari zvino mashoko atiri kuramba zvakasimbara
vachirumanzi munotiwo nenyaya iyi yekuti vakarwa hondo yerusunguko nevamwe vari muzanu pf vari kupomera vemapato anopikisa ndo vari kusunga zvinhu
chokutanga ndechekuti hapana asedeni muroyi akafa akabvuma uroyi hwake hakuna mbavha inofa yakabvuma kuti imbavha ini ndichitoti vanonditi ndakaba vanonditi ndini ndiri kuroya izvi zvinotaurwa neumwe wedu ari muzimbabwe vari kuNDC alliance zvinhu zvinoshungurudza mhomho yezimbabwe nyaya inotaurwa namao veterans zvinhu zvinozikamwa nyika yose zvinhu zvinozikamwa musadic yese zvinhu zvinozikamwa muafrica yese kuti NDC yakapleya a big role pakaita kuti america itipe nyaya yamasanctions and vamwe vacho vanotodada nazvo nanhasi uno tisa kutapina maelections vaitodada nazvo kuti muchaona kana mukasavhotera isu masanctions haabvi now mubvunzo ndounoti kana uchiti masanctions haabvi uri pane zvipi panguo dzatarubva
vacho hai munoti mashoko ari kutaurwa navachirumanzi
tingangoswerera tichizama kupumhana uroyi asi zvinozikamwa nyaya iri apa ndeyekukonewa zanu pf inoti yakahwina sarudzo asi tiri kutika zvamakati mune nyanzvi nezvikwanisiro isu hatisi kutaura zvavari kutaura izvo kuti kwanzi kwanzi america ini handitoziva akaenda kuamerica ikoko kana ariko chandiri kungoziva ndechokuti pane bilateral issue pane nyaya yenyika mbiri yemasanctions kana iri yemasanctions kana dziri nyaya dzanazidhera dzavari kutaura vakaenda ikoko kana nhasi mukanditaurira kuti ndeve kwedu handivazivi handina kumbovavona handina kumbovona sokudero asi tinonzwa vachingovovora vachitaura nyaya yekuti isisu vanhu vemdc vakaenda ikoko vakarwa hondo yerusununguko vane kodzero yekutaura asi havana kodzero yekutaura nhema kozvobvepi izvi zvokuti kwaivaiwaivavuma
regai ndisanangureva chihwai ipapo kuti ruzhinji rwezimbabwe rutibatsirewo nokufunga tiri kuti masanctions achiitwaya kana kuti bumbiro romutemo rakaitwa neamerica rakaitwa navamwe vemdc alliance ndo zvavakandokumbira izvozvo
vacho hai mamiriro akaita zvinhu ari kurwadza even kana nhengo dzenyu dzemdc alliance
MDC alliance kana kuti opposition munyika haina chokuita namasanctions chinhu chatinoziva chiri pachena ndochokuti nyika yaparara necorruption vanhu vari kubatwa vachitongwa iko zvino vakawanda vacho tinovaziva vari vanhu vezanu pf
mashoko enyu yekupedzisira vachirumanzu muchipindura izvi kutaurwa navachihwai
dambudziko ratinaro ndorokuti hatidi chokwadi hapana takaipa tinotaura mao veterans vachiti MDC alliance yakonzeresa kuti upenyu hwemuzimbabwe ndiome ndo zviripo izvozvo.